ndini jonga kande mire nchiti eino imsore na u za nasi China mbuzi 26 2015. Guru kotari shemari va Patrick Chinamasa vano uza paramende kutuurumende ino da budget rema bilioni mana ema dora gore rino uya uye vano tarisira kuti upfumi wenyika uchasimukira nezvikamu zvinosvika zvitatu kubva muzana. Sangano re World Food Program rotatarika richitsvagira Zimbabwe mari yechikafu. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvemhirizhonga ine rusarura pakati pevanhurume nevanhukadzi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi munotibata pa 909 a.m. pa 4930 kana pa 13860 ni 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.